Vari kutungamira chirongwa ichi uye vari gweta vaAbraham Mateta vanoti vanhu vakare mara vari kushayiswa mukana muzvinhu zvakawanda. Izvi vanoti zvinosanganisa mabasa mungave muhurumende kana mumakambani akazvimiririra. Vatiwo kunyange hazvo vakambenge vari kushandisa dzimwe nzira kugadzirisa dambudziko iri, hazvina kubudirira, ndosaka vatanga chirongwa chehashtag disability sledgehammer. VaMateta vanoti vakare mara vava nenguva vachigogodza kuti vavhurirwe mikana asi pasina ari kuvazarurira.
Tikutanga nhasi zvichienda mberi, tichaona sando ichipukanya magonhi akavharika. Asi kana chiti sando, ndoda kuti vanhu vasatye zvavo kuti pamwe taakutaura mhirizhonga. Tiri kungotaura kuti taakushandisa dzimwe nzira dzakasiyana nezvataisiita sevanhu vakaremara. Aya anganzi nechirungu maadvocacy strategy, nemalobbying strategies. Taakushandisa nzira dzinoita kuti tichisvika pane vanhu.
Vamwewo vanorwira kodzero dzevakaremara vamasimba kuchera vanoti vanofunga kuti kushandisa sando kuchaita kuti mikana yavo ivhurwe.
Sando iri kungomiririra anomunoona zvinoitika kana goni kana kuti musiwo wakavharwa. Unokwanisa kutanga uchirova kana nezvipakera, asi unotozoona kuti uri kurwadziwa ndiwe. Sando iri kumiririra tingangoti chombo chakati simbei chinofanira kushandiswa pakuvhura madoza.
VaMateta vanotiwo mutemo weDisabled Persons Act wa1992 waakuda kuvandudzwa sezvo usingafambira nenguva, uye vati vanonetseka kuti sei hurumende isiri kuita izvi kuti ufambirane nebumbiro remutemo idzva. Vanotiwo chimwe chisingavafadze inyaya yekuti kunyange zvimwe zviri mutemo uyu zvakaita sekuti panofanirwa kuve nemukuru anoona nezvevakaremara muhurumende, izvi hazvisi kutevedzwa.
Asi kunyangwe zvacho zviri pamutemo zvaifanirwa kuitwa, hazvisi kuitwa. Semuenzaniso, section 3 inoti kunofanirwa kuve nemutungamiriri ane chekuita nezvevakaremara anonzi Director for Disabled Persons Affairs. Asi kubva muna 1992 patanga mutemo uyu, iyeye munhu haana kumbobvira apiwa basa kuti avepo. Saka vanhu vakaremara havana kwekuenda kunze kwekusocial welfare kune vanhu vakatowandirwawo nezvekuita vasingazokwanisi kuita zvinhu zvevakaremara kusvika pazvinofanira kusvika.
Vanoti kunyange hazvo bumbiro rakavapa nhengo mbiri dzinovamirira mudare reSenate, vanodawo zvigaro mudare reNational Assembly uye mumakanzuro emadhorobha nemaruwa. Vanoti chirongwa chavo icho chakanangana nehurumende, dzisvondo, mabhizimisi nemakambani pamwe nemasangano akasiyana-siyana chichaitwa kwemwedzi mitatu uye chichaenderera mberi kana pasina shanduko. Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvavashandi nekuchengetedzwa zvakanaka kwevanhu, amai Priska Mupfumira, kuti tinzwe kuti sei hurumende isiri kutevedza mutemo weDisabled Persons Act pamwe nekuita zvido zvevakaremara. Hatinawo kukwanisa kutaura nemunyori anoona nezvevakaremara mubato riri kutonga reZANU-PF kuti tinzwe divi ravo pamusoro pechirongwa cheDisability sledgehammer. Asi vanoona nezvevakaremara muMDCT vaDenius Mudzingwa vati bato ravo rinotori nekanzuro inoona nezvevanhu vakaremara uye vanotsigira chirongwa chehashtag disability sledgehammer.
Ndafara zvikuru kuti veDisability sledgehammer kungadai ndisina kuronga navo zvavari kuronga. Zvizhinji zvavataura zvinowanikwa mupolicy document yedu. Uye zvakare patinovhura paramende apa takatogadzira emotion ichaiswa kuparamende yokuti tione kuti the Convention on the Rights of Persons with Disabilities yadomesticatewa, iyo yakaractifaiwa in 2013.
Kunyange hazvo pasina umbo hwakakwana, zvinofungidzirwa kuti muZimbabwe mune vanhu vane urema vanodarika miriyoni nezviuru mazana mana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chipera.